Justice kwenda vataura mashoko aya mudare apo vange vari kuongorora nyaya kuti dare ra magistrate rakapa mutongo kwawo here apo rakanyima vanguva ya mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongo vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa vanguva ya avo vanomirira muZimbabwe kambani yekuSwitzerland yedrugs vane nyaya mbiri dzekuti vakanyepera hurumende kuti kambani yavo yaigadzira mishonga izvo zvakaita kuti hurumende ipinde muzvibvumirano zviviri zve21 million ne40 million emadhora ekuAmerica zvekuti Natfarm iteke mishonga kubva kudrugs vachuchusi panyaya iyi vanoti dai vanguva yavasina kunyepa hurumende ingadai isina kupinda muzvibvumirano izvi sezvo yaida kushanda nekambani inogadzira mushonga kwete inotenga nekutengesa mishonga zvinoitwa nedrugs vatiwo vanguva ya avo vanomirira kambani yepapi farma yekuAlbania vakambotsvaka basa kuhurumende vakatadza kuriwana sezvo kambani iyi yainge isingagadzire mushonga vati mushure mekuziva kuti hurumende yaida kushanda nekambani inogadzira mishonga ndipo pavakadzoka zvakare nedrugs ndokunyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga izvo zvakaita kuti vapiwe basa asi Justice kwenda vati chinoshamisa ndechekuti basa iri rinokosha mari yakawanda kudai rakaita pasina kutevedzwa mutemo weprocurement act nebumbiro remutemo wenyika vati zviri pachena kuti zvisinei nekuti vanguva yavakanyepa mutemo wokutenga hauna kutevedzwa uye ndiyo nyaya yakakosha apa vati zviri pachena kuti pane zviri kuvanzwa nehurumende panyaya iyi vachuchusi vaudza dare kuti zvekuti izvi zvakaitwa pasina kutevedzwa mutemo ndizvo zvakaita kuti gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nevamwe vakuru vakuru vatatu vekambani yeNatfarm vanoti amai Nancy Sifeku vaCharles Mwaramba navaRoland Mlalazi vasungwe panyaya iyi rimwe remagweta vanguva yavatafadzwa hungwe vaudza dare kuti nyaya yekuti mutemo wekutenga zvinhu hauna kutevedzwa handizvo zvinganyimise mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti haraive basa ravo kuita izvi vatisamuzvina bhizimisi chavo kutsvaga basa uye havashandi muhurumende zvekuti vangazive kuti chinofanira kuitwa chii pakutenga zvinhu rimwe remagweta avo vaAshley Mugia vati hapana chingaite kuti vanguva yavatize munyika kuti vasatongwa nekuti hapana mhosva yavakapara
vanomirira hurumende vanova vana muchuchisi vanga vachiramba ivo kuti vadhilishi vatongwe vachibva kumba nyaya yanga iripo ndeyekuti isu tanga tichiti mhosva iyi haina ku hapana mhosva kuna vadhilishi nguvaya hurumende wochitiwo pane mhosva yakakomitwa saka takakavara zvakasimba dare rikati richatipa ruling next week
asi mumwe vavachuchusi panyaya iyi vaLancelot Musokoti vaudza dare kuti kana vakabatwa nemhosva vanguva yavanogona kukandwa mujeri kwenguva yakareba nekudaro pane mukana mukuru wokuti vanogona kutiza munyika vatiwo vavari kupomerwa mhosva navo vakaita Salia Deja ari kunze kwenyika uye anogona kuchengeta vanguva yakunze kwenyika sezvo vakatobhadharwa mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica nehurumende asi magweta avo anoti vakazvipira kuti vabatise gwaro ravo rekufambisa kuna mabharani wedare
zvataita ndezvekuti tati vadhilishi vane nguva yavane imba yavo ndo yataisa kudare iyoyo kuti ive mucherechedzo wekuti vapuwe bheo tikatiwo zvakare tinogona kuvapa zviuru zvishanu zvemadhora tikati vanogona kuripota zvakare kumapurisa nguva nenguva uye zvekuti vasataura kana kuva nechekuita nevafakazi vehurumende
Justice kwenda vati vanoda nguva yekumboziya nyaya iyi vasati vapa mutongo wavo uye vati vachaita izvi musi wechitatu chinouya usati wasvika nyaya yavanguva ya yakaputika nguva yapfuura mushure mekunge sangano remapurisa pasi rose reInterpol ranyorera kuZimbabwe Republic Police richida kuziva ukama hwedrugs neNatfarm uori uhu pakati pedrugs neNatfarm pamwe nebazi reutano hwakatanga kuburiswa nebepanhau repaindaneti reZim Morning Post nyaya yavanguva ya yamutsa mutauro mukuru munyika sezvo vachifambidzana nevana vemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Collins naShawn uye vachionekwa pamadandemutande vaina vaMnangagwa pamwe nemudzimai wavo Auxilia vamoyo vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekubhadhara zviuru makumi mashanu zvemadhora semari yechibatiso amaisifeku vamulalazi na vamwaramba vari kutongwa vachibva kunze mushure mekubhadhara mari yechibatiso zvirugumi zvemadhora pamunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.